mamembers edu angari kungotengesa sezvanongoita mazuva ese. Takazongoona gurususu remapurisa ekanzuru nemapurisa eZimbabwe Republic Police ava kuuya, anga akanyanya kundowandira kumusoro uko, kana muchiziva street inonzi First Street iyo, ndo kwavanga vakaita kundowandira vari gurususu, ndofunga marori anosvika kana iwo mana, ndobva vangoburuka mumarori uya aya kwakutanga kutodzingirira mamembers edu. Vakabata mboma, vakabata zvamboko. Mamembers edu ndokutanga kutraya kutakura zvinhu zvavo vachitiza, vachitraya kuprotekta property yavo, nokuti maitiro ari kuita mapurisa aya kubva vakaita nyaya dzeshutdown aya ndeyekuti vakatora zvinhu hazvidzoki. Saka mamembers edu aitiza achitraya kutakura zvinhu zvavo vachimhanya. Kuti tizive kuti nyaya chai chaiyo ndeyechii, up to now hatisi kuziva, but vakauya nouwandu hwavo vakasvika vachingotora zvinhu zvimwe zvichipunziwa nemagudzu mamwari anokwanisa kuputsika, achingoputsika vachimhanyidzana vachingodaro vamwe, ndobva vapedzisira vasungwa. Saka kutaura kwandiri kuita kune vamwe vakatosungwa, but kuti tizive kuti mhosva yacho ndeyechii izvezvi, yapana ari kutsanangura.
Imi nhengo dzenyu dzaitengesera munzvimbo dzinobvumidzwa here kutengesa? Nokuti tinoziva kuti kana uchitengesera panzvimbo isingabvumidzwe mapurisa ekanzuru vanotora matanho.
Isusu ndofunga munoziva seboka mamiriro eposition yedu ndeyekuti hakuna munhu anoramba kuenda kunotengesera kunobvumirwa kana pekundotengesera panobvumirwa pachona paripo. Chekutanga ndechekuti mhuri yeZimbabwe inofanira kuziva kuti vamwe vanhu vari kutandamiswa, vamwe mavhendazi ari kutandamiswa vari kutengesera panzvimbo dzinobvumirwa. Ndopasomuenzaniso, mavhendazi aitengesera pakona Union naChinoi Street vari kutengesera panzvimbo inozikamwa nesitohwarari kuti redesignated, but ndevamwe vanhu vakadzingiriwa, vakamhanyiswa nezuro, vakaputsirwa midziyo yavo. Saka hazvichanzwisika kuti inyaya yekuti muri kutengesera panobvumirwa kana pasingabvumirwi, kana kuti ndezvimwewo zviri kurongwa zvatisingazivi isusu semaboka anomirira mabhendi. Hapana nyaya yatakaudzwa inoenderana nezvekuti vana kutengesera pasipo. Vanhu vakatanga kungomhanyidzwa. Up to now we can't tell kuti chii.
Vanhu vangani vakasungwa uye vachatorerwa matanho akadi?
Patsvagurudzo yataita izvezvi izvo ndambosvikawo kusendera uchindoona, kunenge kwanga kune about 10 vanga vachiriko, but vachinzi vari kubhadharai mafaini ekuti manga muchida kuita mhizhonga mapurisa anga achikuudzai kuti ibvai pamwe kutengesera. For now ndo zvatingori nazvo, hatisi kuziva kuti vachaendeswa kukotsi here kana kuti vachanzi bhadharai mafaini sezvinotaura.
Mune urongwa here hwekuti mutsvage kunzwisisa kubva kukanzuru kuti sei yakatora matanho iwayo?
Ndichazama kuti ndichindoona vakuru vekanzuru. Tinowanza kuita nhaurirano dzakanaka chose nameya veguta veHarare. Pamarongero atiri kuita kutogadzira dambudziko revending sei muHarare, vanowanza kunge vachitipa mukana wekutaura navo. Saka tinovimba kuti vachatipa mukana uyoyu. Tichadazve kuenda kukomiti inomirira informal sector pasiti of Harare ipapo, inotungamirwa nemacounselors, tindonzwa kuti inyaya yei iri kukonzeresa. Tichadazve kutraya kuti kana zvikabudirira tinge tichibatana tichindoona madirectors epakanzuro ipapo, tinotiroziva kuti ndo vane masimba kazhinji ekukurudzira kana kuti kupa mvumo kumapurisa kuti endai mundobvisa vanhu, endai munotora ava vari kutengesera pakadai. Saka tichada futi kuti tiende kundoona ivavo tinzwe kuti nyaya iyi ndeyechii, nokuti tisina kuziva kuti nyaya ndeyechii mukomajonga, tinoramba tichingotenderera panzvimbo wani. Kana zvazonoitesesa tichaenda kuvakuru saivo vehurumende, ndinotaura minista vanomirira mainformal traders, tondonzwa kuti nyaya iyi toigadzirisa sei pasina mbonga mupopoto yekumhanyidzana nokutorerana zvinhu vanhu vari kuda kurarama munguva yakaoma kudai.